Nyaya yataurwa nehurumende yekurerutsa mutongo kana yekuburitsa vanhu mumajere inyaya yagara inoitwa pano neapo nezvikonzero zvakasiyana siyana. Asi panguva ino yatiri yeCOVID-19 pandemic zvinoita sokuti ndoo mukana watorwa kuti paite vanhu vanonzi ava ngavachibuda mujere. Vanoburitswa vachiona sekutsanangurwa kwazvaitwa vanhu vanenge vatomboita mamwe makore vari mukati, vanenge vakuda kunopedza kana vanenge vakapara mhosva dzinenge dziri idiki. Ndokusaka palisti ranyorwa iro ravari kutaura kuti izvoni kabhineti yaongorora ikatenderana nekuti vanhu vaburitswe mujere kana vasara ne kana vanenge vasevha chinguva chakati kuti uye vasina kupara mhosva dzinotevera. Pamhosva dzacho dzanyorwa ndo mhosva dzinenge dzasarudzwa kuti vanhu vakapara mhosva idzo havazobudi.
Takanangana nenyaya yekodzero, munoona sei zvaitwa nehurumende izvi?
Maonero angu, takanangana nenyaya yekodzero, chirongwa chinenge chakanaka kuti vanhu vaburitswe mumajere, especially kana kuine zvecovid zvinenge zvichiitika izvi. But zvinoda kubhalanziswa as well, tichitarisa kuti vanhu ivavo vanobuda kazhinji vanoti vachingobuda vanotanga futi kupara mhosva.
Pamhosva dzinoregererwa dzadomwa nehurumende, pane dzamunopokana nadzo here?
Pane kakusagutsa kane listi remhosva dzacho dziri kutaurwa kunzi idzi vanhu havabudi. Apa ndakanangana nenyaya yepublic violence, kuti mhosva yepublic violence vanhu vanga vagara vachisungirwa mhosva iyoyo vatinoona kazhinji vanenge vari vanhu vanopikisana nehurumende, vanenge vachinzi varatidzira, of which kuratidzira ikodzero. Saka inini segweta rinoona nezvekodzero dzevanhu, hazvindibati zvakanaka kuona nyaya yepublic violence iripowo ichinzi vanhu ivava havabudi, because zvinobva zvaita kunge zvine kakusarudza kazvinako. Ndinodaro nekuti dai zvanga zviri pajekerere, ndanganichishuvirawo kuti maybe nyaya dzecorruption dzionekwe dziri ipapo pavanhu vasingapiwi amnesty, kurakidza kuti senyika we are taking nyaya idzodzo seriously, tinozvikoshesa. Saka ndiona sokuti palisti rachona remhosva dzanyorwa idzo ndo panogona kuti vanhu vazoita kakugunununa. But maitirwe azvo ekuti vanhu vabude mujere, it's a practice yagara inongoitika. Asi kuti sekungoitika kwazvinoita, pane vamwe vanogona kuzongobhenefitawo nekuda kwokuti amnesty inenge yanzi ngaipiwe vanhu vari mumajeri asi vasingafani kuva vachibuda.
Asi hamupokani henyu nekuregererwa kwevasungwa kana kubudiswa kwavo mumajeri?
Kuburitswa kwevanhu mumajeri nechinangwa chekunzi kumajeri kunenge kwazarisa vanhu nenyaya yechirwere chiriko mazuva ano chedenda reCOVID-19. Chinhu chinenge chakanaka kana dai zvaizoitwa nenzira inorakidza kuti chinangwa chaicho chaicho ndechekuti kumajeri kusazara vanhu. Ndinoita pfungwa dzakadaro nenyaya yekuti mafungiro andiri kuita, dai chikonzero chaicho chiri chekuti kumajeri kusazara vanhu, tingadai tisingawani vaya vanoti kana varakidzira vonyimwa bail nyaya diki diki, voita nguva yakareba vachiapplya bail vachinyimwa bail variko kumajeri ikoko. Ivavo ndo vanhu vekuti havafani kuva vachinyimwa bail, vanofanira kungopiwa bail voenda kumba, votongwa vachibva kumba kuti kumajeri kusazarisa. Saka kurakidzawo kuti takamira pachokwadi ende tine muono wakanaka nenyaya dzekuzara kwevanhu kumajeri, hatifani kungotarisa nyaya imwe chete kudivi rimwe chete kuti vakatopiwa mutongo kana kuti variko kudhara vonzi ngavabude neamnesty, because panozovawo nekunyunyuta kwevagari vemuZimbabwe vachiona sokuti nyaya yeamnesty inenge yakunangana nekuburitsa vari mumajere vanosapota hurumende, asi avo vasingasapoti hurumende vachiwanikwa vari panyaya dzepublic violence vachinyimwa mabheu. Saka chikonzero kana chiri chekungoti kujeri kusazarisa vanhu, zvinofanira kuti zvingoitika pajekerere munhu wese achipiwa mukana ende pachiapplywa the same thinking yekuti kujeri ngakusazarisa vanhu, vanhu ngavatongwe vachibva kumba. Pane kuti toti anenge, of course kusungwa kunoita vanhu haizi nyaya yekuti vapiwe punishment, but nyaya yekuti dzani vave reformed. Saka kana vakubuda vanogona vava reformed, but imwe nzira futi inogona kuti hurumende ishandise kana kuti vematare edzimhosva vashandise kuona kuti vanhu havazarisi kumajere is to respect the right to bail in Zimbabwe.